Parezvino ichokwadi vamira mabasa asi havana kuvharawo makirinika vari dzi nekuti makirinika aze vashandi ndecommunity uye anotungamirwa necouncil iripo. Chavangoita chete ndechekuti vari kugeza vouyawo kubasa netsoka mbichana mbichana, vamwe vari kufamba makilomita angakwani kuita mashanu, vamwe vari kufamba 6 kilometers kuti vaende kubasa kwavanoshandira. Saka nauwo mberipo ndeyekuti havana kuvhara zvavo makiriniki, vari kutotora maemergencies vakaita seme vari kumatenet vari kuvatora. Nhasi I can safely say kuti paseke North Clinic patodeliverwa vana vanokona kuita vatatu. Chavari kuita ndechekuita sit in kuti employer asvike paanotirimuka achitarirawo welfare yevashandi vari kuya kubasa. Kutaura kwatiri kuita uku havana PPE zvekushongedza pandemiki iyi havana kana chavainacho, uyezve vashandi vava havana transport, uyezve vashandi vava havana maallowances, vashandi vava havana kana pay yavari kupuwa. Saka vari kutsutsumwa kuti aiwaka, hatisi kuda zvehondo, tiri kuda kutotiwo chirwere chapararira pasi rose chakadeclarewa neWHO kuti pandemic, chiite kuti tiitewo kuti kana tichishanda tichasati tichitya, nekuti nemhuri dzatinadzo kumba tigadzirisirei zvikwanisiro zviripo zvinofanira kunge zviri pakati pavari kuti vakwanise kushanda vasingatye. Ndo chete zvinenge zvaomera kanzuru yedu. Mushure mekukumbira zvinhu izvozvo, kanzuru yedu kuburikidza neari kutungamirira acting town clerk ari kutotiretena vashandi. Izvi zvatikatyamadza zvikuru ne-level of ignorance ine mukuru yei.
Saka imwe nzira yomotora kugadziriswa kwezvinhu ndeipi? Kana muchiti vamunofanira kutaura navo vari kuramba kutaura nemi, moita sei nenyaya iyi?
Isu tiri open for dialogue. Tambotititsvagei kuti tingawane sei kuti tingataure, ende tiri kutaura nameya weguta kuti vaite kuti tigone kugara pasi titaure tigadzirise nyaya idzi, nekuti nesu hatifari kana paine pandemic yakadai. Vamwe vanhu votoita zvavo kudada nekutamba neupenyu hwevanhu, vasingade kuti vagare pasi vakurukure zvitsutsumo nekuchema kuri kuita vamwe vanhu. Saka nokudaro vanhu vashandi vazvinonogumburwa chaizvo nemhaka yekuti vari kutoudzwa kuti mari yatinogona kukupai i300 RTGS munhu wese, hanzi tinokupai musi wa1 May. Vashandi vabva vatsutsumwa zvakanyanyisa vapo kuti ndiani akararama munyika muno mune 300 RTGS. Saka tiri kukumbira zvikuru kuna vakasu, Dr. Kasu ndo vari kutungamira parezvino as acting town clerk, nameya navamwe vose vari munyaya idzi kuti vataure nevanomiririra vashandi, vasatretene vashandi, vataure nevamiriri vevashandi kuti tigadzirise zvinhu zvinake muguta. Guta nderedu, tinofanira kurida tose. Kuita sitini uku inzira yekuti tigare navo pasi titaure, nekuti havadi kutaura navashandi asi kuti nguva dzose vanenge vachingopopota vachitaura nhema.